Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina chivabu 5/2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa vavhura musangano wevechidiki webato ravo vachiti vechidiki ava vanofanira kuti vabatsire hurumende yavo kutsvaga dzavanoti nhunzvatunzva idzo dziri kuvhiringidza nyaya dzezveupfumi. Vakawanda munyika vochema chema nekushaya zvekufambisa sezvo ZUPCO yoremerwa nemutoro. Vadzidzisi vakamaka bvunzo vochema chema nekusabhadharwa mari nezimsec. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa vavhura musangano wevechidiki webato ravo vachiti vechidiki ava vanofanira kuti vabatsire hurumende yavo kutsvaga nhunzvatunzva idzo vati dziri kuvhiringidza upfumi hwenyika nekuchinja mari yekunze pamusika mutema. VaMnangagwa ndivo vanga vari munyarikani pamusangano wevechidiki webato ravo uyo uchasarudza vatungamiri. Musangano weYouth League uyu watanga muHarare nhasi. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa nemakurukota avo vagara vachiti matambudziko atarisana neupfumi akaita sekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu uye kushaya simba kwedhora ari kukonzerwa nevemabhizimisi vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vati,
"We are aware that some of our people are working with detractors to bring about regime change through the manipulation of our exchange rate and unjustified price hikes. My government is seized with this matter, and the perpetrators will soon be brought to book. I exhort the youth of our beloved country, Zimbabwe, to be vigilant and help expose all these deviant malcontents and the counter-revolutionaries."
Tinoziva kuti vamwe vedu pane vamwe vedu varikushanda nevavengi kuti vapidigure hurumende nekuvhiringidza musika yemari yekunze pamwe nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina mweyo. Hurumende inoziva zvese izvi uye vese vari kuita izvi vachabatwa. Ndinokumbira vechidiki kuti vatibatsire kubata nhubu idzi.
Asi vakafanira kubata chigaro chemumwe wemutevedzeri wevatungamiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakanda nyika mumukano wamamupere.
Chiripo apa ndechekuti nyaya yekuisa Zimbabwe dhora yakaiswa maconditions acho ekuridzorera asati apo. Ende takavataurira kuti zvamuri kuita izvi muchazviona pamberi paya kuti mudzorere Zimbabwe dhora munofanira kunge mune maexport akawandisa kupfuura maimport. Inadzo zvamunotengesa kunze kwenyika zvinofanira kunge zvakawandisa pane zvamunotenga kupinza muZimbabwe. Vataurazve zvakare kuti munofanira kunge mune political stability because currency inodependa neconfidence yevanhu. Munofanira kunge musingarove vanhu vachitarudza mutungamiri nevatungamiri wavanoda.
ZANU PF Youth League yakatoita chisungo chekuti VaMnangagwa vave chete mutungamiri webato reZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 uye chisungo ichi chichasimbaradzwa pamusangano wanhasi. Musangano uyu unotarisirwa kuita sarudzo dzevanyori vezvikamu nevatevedzeri vavo pamwe nekusarudzawo mutevedzeri wemunyori wechikamu chevechidiki. Asi VaMnangagwa ndiyo vanodoma munyori wevechidiki uyo anovamirira mupolitbro. Vamunangagwa vatiwo bato ravo riri kugadzirira vechidiki kuti vatore zvigaro zvekutonga mumusangano nemunyika, vachiti ndosaka vese vechidiki vari kusiya zvigaro muyouth league vave kupiwa zvigaro mucentral committee yebato iri. Vatiwo vachashaya zvigaro pamusangano wanhasi vachapiwa zvinzvimbo mucentral committee vasina kukwikwidza kana kuti maex official members. Vatiwo apo vechidiki vachaita sarudzo dzavo, havasi kuda vanhu vanobira kana kushandisa mari, vachiti bumbiro remutemo webato rinofanira kuremekedzwa. Vamunangagwa vatiwo apo vakashandisa futi kusunungura Zimbabwe vari vadiki. Vechidiki vemazuva ano vanofanira kushandisa njere nemichina yechizvino zvino kutsvagira ZANU PF rutsigiro pamwe nekuona kuti vanhu vavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Vati ZANU PF ichaita kuti vechidiki vabudirire mumabasa avo. Vatendawo masangano evechidiki akaita seZimbabwe Congress of Students Union, Young Women for Economic Development neMen Believed, awo anotsigira bato ravo vachiti vechidiki vanofanira kusiyana nenyaya dzekushandiswa kuratidzira vachipisa midziyo yevanhu, asi kuti vanofanira kutsvaga mari nekupinda muzvirongwa zvevechidiki izvo vari kupiwa nehurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kukambani yeZupco achipa mazuva maviri ekugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa kana kuti voendesa kambani kumatare edzimosva, sezvo vachiti yave kutyora kodzero dzevanhu dzekufamba dziri mubumbiro remitemo pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu. Pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu kana kuti section 66(2). Ivan Zininga anotipanya inotevera.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, anyora tsamba kukambani yeZupco achipa mazuva maviri ekugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa kana kuti yoendeswa kumatare dzimhosva, sezvo yave kutyora kodzero dzevanhu dzekufamba dziri mubumbiro remutemo pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66. Gweta reZLHR vati nashe chinopfukutwa vanoti hurumende nekambani yeZupco vari kutyora kodzero dzevanhu.
Tanyora tsamba kuZupco nekwa Minister of Local Government, ndiyo ministry inoona nezvemaererano epublic transportation Zimbabwe, kusanganisira mabhazi eZupco. Tavanyorera takamirira client yedu inonzi Passengers Association of Zimbabwe. Vakavari kuti paitika dambudziko yekuti maZupco haasikuwanika, chinova zviri kudzivisa vanhu kuti vafambe zvakanaka. Vari kuita zvinhu zvavo zvavanenge vachida kuti vafambe vaite.
Munyori mukuru wesangano rinomiririra vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti mushandi ari panguva yakaoma nekushaya zvekufambisa.
UyuZupco haina kapasiti yokutakura vanhu, yakagara isina kapasiti kubva kwekutanga. Zasuwai yakambovhara, yakagara isina kapasiti ezvikonzero zvakawanda zvakasiyana-siyana. Uwo huripo ikoko kumaparacentals hunozivikana. Saka haigadziriki kana vanhu vari affected vasina kubvunzwa kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa.
Kambani yeZupco iri pasi pebazi rezvematunhu, tatadza kubata gurukota racho vaJulai Moyo. Asi vachitaura pakapera musangano wedare remakurukota nezuro, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nekutaura nevane mabhazi avo akawanda vari kuti havachadi kushanda neZupco, vazhinji vachiti vari kupiwa mari shoma kana kuti iri kunonoka kuuya. Kushaikwa kwemabhazi kwapa kuti vanhu vapedze nguva yakareba vakaamirira kana kufamba netsoka. Hurumende yakambidza makombi kufamba ichiti ainge okonzera nyonganyonga mumaguta. Ndakamirira Studio 7, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Vadzidzisi vakamaka bvunzo nemasangano anovamiririra anoti haasikufara nekusabhadharwa kwavakaitwa mari dzekumaka bvunzo dzegore rapera. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi rekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti havasi kufara nekushandiswa mahara kwavanoti kwakaitwa dzimwe nhengo dzesangano ravo vachiti vanyorera bazi rezvodzidzo kuti ripe vadzidzisi ava mari dzavo musi wa14 Chivabvu usati wasvika kana kuti vachatora matanho avasina kuda kutaura pari zvino.
Isu semaunion ibasa redu kuti tipushe kuti nyaya iyi igadziriswe. Tihane zvichemo zvakawanda zvatatambira kubva kumamembers kuti kana mamembers edu akanga asina kubhadharwa kusvikira vhiki rinouya iro ratiri kupinda musi wa14 May sedeadline, tihane tichizotora mamwe matanho ekuti vanhu vakashanda zvakadai vachishandira nyika vadzorerwe vapuwe mari dzavo.
Mashoko aya atsinirwa nemumwe mudzidzisi wemuchinhoi asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira kuzodzingwa basa ati kusvika pari zvino havasati vapiwa mari dzavakashandira uye havana tariro yekuti vachapiwa sezvo pasina ari kutaura nezvenyaya yemari iyi.
Tinotaura isusu kuti mukatarisa the rate of inflation iri muzimbabwe munomu last year patakaenda unomaka chingwa chaita around $150 nezvinezvi chingwa chakuita mari asi muri kuona mukatarisa kuti even maservices akawanda mafees akakwira so painozoya mari iyi inenge isatengi handi muri kuona.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavachira Zvou vanoti nekuda kwekusavimbika kwehurumende vadzidzisi vanenge vamaka mazamanishoni vanofanirwa kupiwa mari dzavo pavanenge vapedzera kumaka.
Kuisa bhodhi rinoengeja ravarairidzi nezimuseki so that vanobhadhara pavanongopedza basa kana kuti point of agreement in $US.
Mutauri webazi rinoita nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti zimuseki Muzvari Nick Dlamini vanobvuma kuti havasati vapa vadzidzisi vakamaka bvunzo mari dzavo asi vanoti kana vadzidzisi vakamaka vaine dambudziko nekunonoka kupiwa mari dzavo vanoziva gwara rekutora kusvitsa zvichemo zvavo.
The markers who are the contract holders with Zimsec are able to approach Zimsec and speak to us. I'm sure they have their channels of communication so that we can then engage at that level.
Avo vakamaka vakawirirana nezimuseki vanogona kutaura nesu nenzira iri pamutemo nezvedambudziko ravo.
Vadzidzisi vaimaka bvunzo vaibhadharwa zvichienderana nemapepa avanenge vamaka uye kumaka bepa rimwe chete vaibhadharwa masenzi ~50 nematatu kana kuti 93 cents. Vazhinji vavo vakamaka mapepa anodarika ~250. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa reIdeas Party for Democracy vaHebert Chamuka vaudza vatori venhau kuti sarudzo dza2023 dzinofanira kumbomiswa poumbwa hurumende ine mapato ose munyika inogadzirisa nyaya dzezveupfumi kwemakore matatu sarudzo dzisati dzaitwa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
VaHebert Chamuka vati mapato ese anopikisa munyika anofanira kugara pasina vamunangagwa kuti vagadzirise nyaya iyi.
Saka ndikukurudzira zvikuru kuti dai maoppositions ese taisafungwa pamwe chete timbotaura navamunangagwa kuti aiwa rambai muchimbova president zvenyu padziri yezidzodzi asi tichishanda nemu. Isu tutirimowo muhurumende iyoyo kwete ZANU-PF. Handizivi sara racho inenge ichinzi chii.
Vatiwo hazvibatsiri kuenderera mberi nesarudzo dza2023 pasati pagadzirwa waro wekuti zvinenge zvabuda musarudzo idzi zvinotambirwa nemunhu wese uye wekuti mauto haapindiri musarudzo idzi.
Nekuti kozvino tichitaura pano vamunangagwa vatitofambisa mapurogiramu ezanopiya izvezvi vatitogadzirisa mastructure ekuti ndiani next election 2023 tofanira kutora nyika again. Nyika yakaita zvayakaita. Vanachamisa vari kuti votoda kuhwina. Vanachamuka tiri kuda kuhwina futi next year. Chii chatiri kuda kuhwina? Sei tichimanyira kuhwina kumaelections tisingamanyiri kuhwina kuekonomi.
Mutungamiri we Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti nhaurirano dzinofanira kuitwa munyika pari zvino inhaurirano dzesarudzo chete kwete zvimwe zvese izvi.
Nyika muno nhaurirano dzinofanira kuitwa dzekugadzira sarudzo dziri kuuya, kwete dzehurumende yekubatana asi dzokutive nemasarudzo zvigadzirire pre-election pact on my election. Izvozvo ndo zvinofanira kuitwa.
Vachamisa vanoti havana wavari kutaurira naye pari zvino vachiti vakatombopokana nevemachechi apo vakati nyika inofanira kumbomira kuita sarudzo kwemakore manomwe.
Takatopokana nemachechi aiti kunofanira kuva nesabhasi ye7 years kana vakuve nesarudzo, kana kune sabhasi ngative nesabhasi yevhaine, vakuve nesabhasi yokuvengana, vakuve nesabhasi yokuva vana, vanhu vabatane, vanhu vafambe pamwe chete, nyika yeendemberi.
Pari zvino pane nhaurirano dziri kuitwa nezanu PF nemamwe mapato pasi pehwaro hwakaumbwa navamunangagwa wepolitical actors dialogue. Vachamuka vati nhaurirano idzi hadzina zvazvinobatsira sezvo dzine mapato mashomanana. Citizens Coalitions for Change haina kupinda munhaurirano idzi sezvo ichida kupinda munhaurirano dzinotungamirirwa namutongi Gava asina divi raakarerekera. Ongororo ichangobva mukiitwa nana chipangamazano veZimbabwe Democracy Institute inoratidza kuti bato rezanu PF rinogona kukunda musarudzo dza2023 kana mutemo wesarudzo ukasasandurwa uye mauto akaramba achipindira munyaya dzemafambisirwo esarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa mumadhorobha makuru emunyika rinonzi nevamwe rave kukanganisa magariro evanhu pamwe neupfumi hwenyika sezvo vashandi vave kumanikidzwa kunonoka kusvika kumabasa pamwe nekusvika kudzimba dzavo pakati peusiku. Vanofamba nemabhazi zvikuru muHarare neBulawayo vanonzi vari kuzopedzisira vofamba netsoka sezvo kambani yakapuwa mvumo nehurumende yekutakura veruzhinji yeZupco iri kunzi yakundikana kuita basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reCC, vari zvakare miriri wembizo muparamende vasettlement Chikwinya, pamwe nenhengo yeZanu PF vari munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mudunhu reDCC3 muHarare vaGilbert Dzikiti. Jonga atanga nekubvunza vachikwinya kuti vanoti kudii nedambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda mukoma Dziiti kuti tinge tichitaura nevateereri veStudio 7. Chokutanga ndechekuti hurumende yakati taita lockdown nekuda kweCOVID-19 ikati yakuti maprivate players kana kuti vanga vaine makombi avo voga, mabhazi avo voga, vachijoina Zupco. Hurumende ichiitira yakashandisa mukana iwoyo kuti iite sokuti iri kuda kuvandudza safety yavanhu mukufamba, asi idzi dzichanga chisiri chokwadi. Yanga iri nyaya yokuti hurumende inoisa ruzhowa mumotokari dzose dzokufambisa kuti iyo igokwanisa kunge ichishandisa mukana wemota dzavanhu kuita bhizinesi rehurumende. Izvi hazvigoni kushanda nekuti hurumende yacho haina mari yekuzopa vanhu ivavo. Saka vazhinji vanhu vakabva vabuda muchirongwa ichocho, vanhu vakasara vasina zvokufambisa. Hurumende inobva yataka kuchinyireba manje kuti tatenga mabhazi 50, tatenga mabhazi 100, tatenga mabhazi 500, mabhazi acho haako.
Ndodzoka kwamuri vachikwinya, regai tinzwe kuna vadzikiti. Vadzikiti, munoti nedambudziko rezvekufambisa pamwe chete nemashoko ataurwa naHonorable Chikwinya.
Kuma Jonga Kandemiri, nyaya iripo panyaya yetransport zvishuwa kunozvibate. Asi tinoona kuti the government program pairi papo it was very genuine and it was ground based on the fact yekuti vanhu vanofanira kuwana service yetransport iri papi pakuhurumende yavo yavakasarudza kuti inge iripo in 2018 uye iri kutonga aya pazuva ranhasi. Every week taiwana mabhasi aipinda muno muZimbabwe from Belarus and from other sources achipinda tichimaona tichidatidzwa achipinda mimigwagwa mumataunzi akasiyana-siyana. Ende nhanharasi uno wemabhazi wacho acho iwayo ari mumumigwagwa tiri kumaona iri kumashandisa funds. Yes, tazovhura ka economy after COVID. Hatinga expect kuti mabhazi aya akwanise kuita match up ne demand.
Vati kwinya, takanzwa hurumende ichitaura kuti yatora matano ekuti mabhazi anenge amboenda kune mamwe maguta aye paanodzoka obva achibatsira kutakura vanhu kurerutsa ndima. Munoti ine matano iwayo?
Danho iroro harishandi mukoma jonga. Zvazvinoreva ndezvekuti bhazi rezupko riri kubva kubhuruwayo rinosvika muHarare kuma10 kana kuma11 mangwanani anenge oenda masikati. Raakuda kudzokera zvakare kubhuruwayo kuma2 kana kuma3. Transport iri kunetsa pane anonzi mapeak hours kubva na6 makuseni kusvika na8 o'clock makuseni, kubva na4 zvarovira kusvika na6 zvarovira. Ndo nguva dzoda kufamba vanhu kuya kumabasa nekudzokera kumabasa. Saka chango mukazadza mazuko palanch haana zvaanobatsira. Vanhu vanenge vari kumabasa kwavo, vanenge vari kumahofisi kwavo. Saka zvinoreva kuti hurumende iri kubvuma dambudziko asi haisi kukwanisa kupa solution inoenderana nedambudziko.
Vadzikiti munoti
mashoko ari kutaurwa navachikwinya vari kutaura zvavo, but vasingatarisire kuti tazomboita kuti makombiwo ayo anga achipiswa mugwagwa, even maassociations acho ari paiwayo. It was in my usual pricing iwayo, ma price controls iwayo in the first place. Saka now we are saying kuti it's better for us as a government to offer the alternative transport kune vanhu. That's what vanhu vanorelaya nezi public mode of transport inenge ichibva muhurumende yavo yavakasaruta kunge ichivatungamirira. Saka pari zvino izvi ishi iri kuzvikwangarira hatingatotaura nezvayo. Inyaya yematageti even ipiki awa munhu tinogara zvake ati epo zinakwata tageti yangu yanhasi yandakesha mari yangu. Though the biggest core problem iriko kuzvikwa as we speak, which needs to be rectified as soon as is possible.
Vachikwinya, imi sebato reCCC zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kugadzisisa matambudziko aya?
Tinokurudzira kuti hurumende ivhure mikana yemabhizimisi sechivimbo chayakaitisa kuti Zimbabwe is open for business. Mukana yemabhizimisi zvinoreva kuti vanhu vane makombi avo, vanhu vane motokari dzavo dzatenderwa neministry of transport ngavabvumidze kutakura vanhu. Iyoyo zvipko yacho kana ine mabhazi ayakatenga ngaiuye ikompite nevanhu.
Vadzikiti, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzisa matambudziko aya?
Zvandingakurudzira kuti zviitwe ndezvekuti zvipko should set the house in order, ndoite kutanga. In the long term it is the duty of government to provide transport to its own people through an efficient cheap public system. Uyezve we encourage unity mukati menyika medu and patriotism nekuziva kuti zvimwe zvikonzero zvatinosangana nazvo nhasi uno zvakafanana nemutransportator maspace and so on zvavinzwa nemasanctions.
Avo vanga vari nhengo yeZANUPF vari munyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko mudunhu reDCC3 muHarare vaGilbert Dzikiti vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumunyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reTCCC vari zvakare mumiriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya vari parunare kumbizo. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naJunga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine mukurumbira wekutamba mutambo weragby chakamirira nyika yeSouth Africa, Tendai the Beast Mutawarira, uyo ave pamudyandigere pari zvino, anoti ari kufara nekuwana basa semunyarikani weUNICEF richamupa mukana wekushanda nevanotambura munyika 21. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelas Mutanganya uye weStudio 7.
Ndiri kufara because basa iri is very close to my heart. Ndinonyanya kufara kushanda nevana vadiki. Saka neUNICEF, you know, this is something that is just going to be amplified in a big way. And putting it in the foundation yangu inonzi the Beast Foundation, teenagers around nevana vadiki. Saka now to be a part of UNICEF, you know, it's just going to, you know, extend that in a big way and kushanda nevana vese varipa paAfrica, which is wonderful.
Muchange muri kushanda munyika dzipi?
Tinenge tichishanda munyika dzakawanda. Pane 21 countries in the eastern and southern region. Saka tichienda munyika dzakaita seMadagascar, Mozambique, Zimbabwe, kuKenya. Saka tinenge tichienda kwakawanda.
Vazhinji vanokuziva muchitamba mutambo werugby Pamuru kuenda mchino tauraneva na varu kumbofunza were nezhe mchambo.
Yeah, wanto ufunza. because paano ndu urano kumbofunga ragu. Saka, kwa upatenge tuwa jitsa zinwezu, tunengo chito tauranenye ya sports. So it's a way to just, you know, get into this children's hearts. And then I know for UNICEF, I know for focus on education and climate crisis. So for me, the anti-chancer sport is a way of just, you know, getting into these kids' hearts and trying to inspire them. Kuti, you know, you can rise above, you know, my circumstances are we can almost say, as long as you dream, you know, you can become anything in life.
Mataura shakari utimuchange muru kushanda ku Zimbabwe. Mnenge muru kuenda kujimbo zikinezi?
Ku Zimbabwe tinge tijenda kukune my informal settlements are around Harare. Kutozo enda puti kubulawayo. Tishishanda ne wano warumaya communities ane a big need for, you know, water, you know, basic sanitation. Ndo basari netuwa na UNICEF basari kuri loro zaka tinengeti zita zaka wanda kuma communities around those areas.
Chumbo tari so wa bere kiwa jinji avayo wanzo uwa ni kwa wachifa rafti wa nababo vaite jemitambo imi mga tichita kanyanyi unangana ne Zimbabwe.
Tinatoa encourage akuti you know, you must let your kids follow their heart, you know, and I think ku Zimbabwe and those young good talenta like I wanda, and I'm an example of that, you know. As long as you have the support and backing of your family, you know, you can achieve so much. So I encourage my parents, Kuti, you know, please get behind your children and encourage them to be out there on the field as well as study hard. You know, academics is very important, especially in Zimbabwe, and it's important, you know, it's very, very important. But sport is also equally important, so encourage your kids to be out there and work hard.
What
you beast? Ndichiri mpana, ndichiri ku Zimbabwe ku primary school and ndiri mukomana mukuru saka apa ndine simba rakawandisa saka shamwari yangu inonzi Kuda ndiyo yakati tinofanira kumutsvagira zita rinomufitira saka Bista varangouya ipapo varagara neni kubvira ndine 9 years old kusvikira izvinezvi, you know, I'm 36 now, so even mudhara wangu anditi Beast.
Mutambi weRugby ave pamujikandi gere Tendai the Beast mutawarira achitaura ari parunare ku South Africa na Mavelas Mhlanganya uye we Studio 7. Muchirongwa chedu che live talk che Women's Roundtable na 8 PM tirutari tirikutaura nemadzimai nezvekunetseka, tirikutaura nemadzimai nezvekunetsa kuri kuita zvekufambisa sezvo kambani yeZupco iri kutatarika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisi anoti 909 AM 4930 13860 15460 kHz a shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisi anoti 909 AM 6175-7255 a shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa avo vavhura musangano wechidiki webato ravo weYouth League vati vechidiki ava vanofanira kubatsira hurumende kutsvaga dzavanoti nunzvatunzva idzo dziri kukanganisa upfumi hwenyika. Asi vanopikisa vanoti nyaya yekutadza kutungamira ndiyo yakanganisa upfumi. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights ropa Zupco mazuva maviri ekugadzirisa nyaya yekushaika kwezvekufambisa kana kuti yoendesa kambani kumatare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Mchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusei muchinzwa nhau dze isingebele.